Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana nanhasi kuri musi wechitatu chivabvutu 2018 nguva dzava 6. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Senator Chris Coons vemuAmerica vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazadzikisa chivimbo chavo chekuita sarudzo dzakachena, zvirango zvavakatemerwa nevamwe vavo zvinogona kubviswa.
Togotira kupinda musarudzo isiri suhuru yacho, vanyerenga kunda iyoyi yedu chadzidzisa iyi. Izvanu ndoka vanenge vachiita utambiro wavo yawana Tromagena, wokuziva kuti havasiwo mukuru wesango, saka mafambiro avo ndokuda kupota vachiwanda wanda nomumakwenzi.
Mutungamiri wechimwe chikwata chemDCT vaNelson Chamisa vanoti mitemo yesarudzo ichiri kuda kugadziriswa. Futi yorira musarudzo dzeZanu PF ukuwo mimwe mukono ichiwa. Dynamos nezvimwe zvikwata zveCastle Premier Soccer League zvotamba mitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichokamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Senator Chris Coons vebato remaDemocrats muAmerica vachimirira Delaware vanoti kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazadzikisa chivimbiso chavo chekuita sarudzo dzakachena, ivo nevamwe vebato ravo reZanu PF vanogona kubviswa pazvirango zvavakatemerwa. Vakunzi vakashanya kuZimbabwe mavhiki apera nemamwe masenata emuAmerica. Vanoti havo kunyange hazvo hurumende yava Mnangagwa yakavimbisa kuvandudza zvinhu munyaya dzesarudzo, zviri pachena kuti hurumende yave kudya manonoko uye sarudzo dzave kuswedera. Mapato anopikisa uye masangano akazvimirira anoti pane zvakawanda zvinoda kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa. Ngatinzwei vakunzi vachitaura nenhepfenyuro yeCGTN.
The United States and as well as the United Kingdom and a number of other countries have long had sanctions in place against Zimbabwe. Those sanctions are complex and have several different sources. But Senator Flake and I have introduced a bill and recently revised that bill that would provide some sanctions relief for Zimbabwe. It's not our role to dictate exactly what it is the Zimbabwean people will do through their elected leadership. But this sets out a couple of steps that they should take. President Mnangagwa, both in our personal meeting, which was positive and terrific and very long, and in public statements, both in the press conference afterwards, and in an editorial published in the New York Times, has committed himself to democracy, towards free and fair elections, towards respecting human rights, towards returning, to a rules-based open economy. If he takes those steps, significant sanctions relief should be forthcoming from the United States, and Senator Flake and I would take the actions necessary in the American Congress to accomplish that. But frankly, after what was a very encouraging initial meeting several weeks ago, we've seen no concrete steps in response. The amount of time left before the elections is shrinking, and so the importance of taking prompt, concrete steps to demonstrate the president's commitment to democracy is becoming more and more important.
Senator Chris Coons vebato remaDemocrats vachimirira Delaware vachitaura nenhepfenyuro yeCGTN. Ko, chii chaizvo chinoda kugadziriswa munyaya dzesarudzo panyaya dzemitemo? Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Zvikuru zvokugadzirisa inyaya yeballot paper rinoshandiswa kuvhota, zvikuru zvinoda kugadzirisa inyaya yevoters roll nevanhu vakanyoresa pavoters roll, zvikuru ndezvekuti maserial number haafani kutorwa vanhu vachimbunyikidzwa vachitinhwa semombe kana kuti sezvipfuwo zviri kunopinda mudhibhi. Vanhu vanofanira kuvhota vari pachena, vane rusununguko mumaruwa. Hamufani kuva nemunhu anombunyikidza achinyebera kuti ungava mupurisa kana kuti ungava musoja kana kuti ungava mucio. Toda kuti vanhu vange vakasununguka, nekuti hondo yerusununguko yanga iri pakutive nekusununguka kuvhota nekusarudza mutungamiri watinoda. Nekuti nyika ikasadaro chete, hatikoni kupedza dambudziko. Ndakataura ini ndikati ndikusangana nawo munangagwa mazuva ari kutevera, kana vabvuma kuti sangane kana vashinga kuti tisangane, kuti vanga vachimboratidza kuti vane kuchikane kukahadzika nekakungwenda mbijana. Asi kana vakasunguka havo kuti vasangane nesu, isu takati takazvipira kunovaudza kuti aa, ngatifambe so so, nyika inogadzirwa so so, kuturika denga hubatsirane. Tinogara tichitaura kuti aiwa kuronga vaviri, hakuna musha unosumuka pasina kuronga kana kuva nedare. Nyaya yatinoda kuti tigadze ndeyekuti sarudzo ngadziitwe zviri pachena. Pasawana anoda kubiridzira, pasawana anoda kunoti anoda kunotsvaka kufamba usiku iri wapusa wapusa, achida kuti ashande murima chero chawabatwawo kuti ndindabata. Aa, toda zvinhu zviitwe pachena, pakajeka parujeko. Kana anenge abudirira ipapo, okurukutidzwa neanenge aitawo kuti vamwe vabudirire. Ndo mafambiro anoita nyika.
Saka ishoko ripi ramuri kupa vekumaruwa kwamaa kuenda kupa nyaya yekufunditsirwa nezvemavoter registration slips zvavari kutaura?
Haisi tinongoti vanhu ngavazive kuti kazhinji zhinji zvose zvinorema taakuda kunobudirira. Mukaona porema makata anoshora materu, mindo inoreva kuda kuedza, mamba kuedza ndo panofamba varoyi. Tozviziva zvese zviri kuitika izvi. Vakushanda kwakaipa kwakaipa, asi vanhu ngavasimbe, ngavagwinye, vazive kuti taakuda kunosvika kwamvura yecheka makumbo. Hatichadi zvinhu zvokungoropodza vanhu vachitsoropodzana mumapato kana kuda kutarisa zvokunge vanhu vari kukwidzana pachavo sina basa. Taakuda kuti tibatanidze vanhu vese. Takatotaura musuno uyu nana mai Mujuru tichiti aiwa, munhu wese ngaachiuya tiite mukomberana, tibatsirane kuti tipedzise kuondomora karanga riri gomo chakachurwa kakasara iyo vamunangagwa. Zvobva zvapera kuitira kuti panga pane gomo renhamo tonowana pane kuyerera nzizi dzemufaro, panga pane churu chekutambudzika tonowana pava nemupata unenge uchinakidza vanhu vanhu vachifamba norugare vachitetsedzwa pamafuro manyoro, panga pane makata tonoona makata ekuomeserwa mitengo ichinetsa mari dzisingawandikwi vanhu vachitadza kuenda nevana kuzvikoro, tonoona kuti pava nemudzakiswa kana kuti mutserendende werugare, mutserendende weguta ruzhinji nemutserendende wekudya uchi, munhu achirohwa nembovha yemufaro panyika yeZimbabwe.
Asi kavezano vanenge vari kuti vachamisa vanenge vaita zvose zviri kudiwa, imi makungochema chema sevanhu vari kutya kupinda musarudzo?
Togotya kupinda musarudzo, isiri suhuru yadzo. Pane herenga kunda iyoyi yedu chazvizvesa iyi. Zanu ndoka vanenge vachiita mutambiro wavo yawana Tsuromagena, wokuziva kuti havasiwo mukuru wesango. Saka mafambiro avo ndokuda kupota vachihwanda wanda nomumakwenzi. Ndosaka rakati handei tinotambira pasina makwenzi, titambire pabani. Isu seshumba torakidza unyanzvi hwedu, Tsuromagena tione tunosvika kupi.
Mutungamiri webato rinopikisira MDCT vachitungamira MDC Alliance vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. ZANU-PF iri kuenderera mberi nekuburitsa zviri kubuda musarudzo dzayo. Paine kugunun'una kwakanyanya kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa zvejekerere. Mamwe makurukota ehurumende nevamwe vaive nhengo dzedare reparamende kwemakore akawanda vakarakashwa musarudzo idzi. Vakakundwa vanosanganisirawo kuManicaland vaChris Mushowe, amai Irene Zindi, amai Nyasha Chikwinya nevamwe. Kumarondera vaLawrence Katsiru vakakundwawo musarudzo. Kuhurungwe vaKeith Guza vanonziwo vakakundwa. Asi kunyangwe sarudzo dzaifanira kupera nesvondo, dzimwe nzvimbo hadzisati dzapera kuvhota. KuChegutu vaDexter Nduna vanonzi vakaridza pfuti uye munhu mumwe chete akakuvara. VaNduna vanoti upenyu hwavo vainge huri munjodzi sezvo vainge voda kurwiswa. Vamwe vakakundwawo vanosanganisira vaMike Bima kuMash East, amai Beatrice Nyampinga, vaAbednego Ncube navaAndrew Langa. Zvose zviri kuburitswa izvi zvinonzi zvichazonyatsoburitswa zviri pamutemo neNational Commissariat Department nePolitibureau yeZANU-PF. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri pachena kuti zvinhu muZANU-PF hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekurwisana musarudzo. mukuzeya nyaya iyi tabatawo vafortune chasi vanova mutedzeri wemunyori wezvemutemo mubato rezanu PF iri.
Chekutanga ndechekuti musangano wakagona nekuronga kuti tinge tichiita maprimaries ekuti vanhu vanenge vachifamba vachitaura nevanhu vari pamwe chete, vanhu vachikwanisa kuti vange vachiongorora vanhu ivavo nezvavari kutaura kuti vachaita mumapozisheni avati vari kuda. Ndinokona kunge istep yakanaka panyaya yedemokrasi. Tichienderera hedu kumberi, pane zvakawanda zvinenge zvichida kuti zvizogadzirika, but paitawo machallenges akawanda kuti mapepa anga asingauye on time. Mamwe maareas like kwangu vakawanda vanhu havada kumbokwanisa kuvhota zvekuti manumbers akekutaura nezvavo haatomboratidza kuti vanhu vakawanda zvakadii vanga vachifanira kunge vachivhota. Chinongosiririsa kuti kune dzimwe nzvimbo chitoti chevanhu vanoda kubiririra kuti vange vachipinda zvinonyadzisa, hazvina kutombonaka. Sarudzo inenge ichifanira kunge iri sarudzo straightforward, isina vanhu vanoda kuti vapoye nepaside vachipinda kurovana kanzwa kune dzimwe nzvimbo kuti zvanga zvichiitika. Izvozvo zvinhu zvekuti kusienda kumberi zvinoita kuti zvinyatsogadziriswa. Makwikwi yacho vanhu ngavaise zvido zvevanhu venyika yedu pamberi pano kuisa zvido zvavo.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nzvimbo tiri kunzwa kuti aiwa kune mikono yakawanda yawa vamwe makurukota ehurumende kuchitiwo vamwe vanga vari nhengo dzedare reparamende nemasenetum kwemakore akati wandei. Zviri kukushamisa iwo here izvi?
Izvozvo hazindikani umambo madzoro. Zvapapote paiti kana papindawo uyu wobva wopindawo uyu.
VaFortune Chasi, mutedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU PF uye vabudirira musarudzo kumazoe South, vange vari parunare kumazoe kwakare. Kambani yeBotswana Diamonds inoti iri kuzoita mushandira pamwe neimwe kambani inochera mangoda inonzi Vast Resources mukutsvaga nekuchera mangoda muZimbabwe. Makambani maviri aya anga achishanda kwemakore kutsvaga minda ine mangoda muZimbabwe. Sachigaro weBotswana Diamonds vaJohn Telling vanoti Zimbabwe inoratidza kuti inogona kunge iine minda yemangoda yakawanda. Mukuru weVast vaAndrew Prelia vanotiwo mashoko ehurumende ekuti iri kuda kuti ipe mukana kune vekunze kuti vatange mabhizimisi muZimbabwe nekureretsa mitemo ndizvo zvakapa kuti vade kutanga nyaya yekuchera mangoda.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Magweta esangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ayo akadzoka munyika nezuro kubva kuMauritania kumusangano African Commission for Human and People's Rights. Anoti commission iyi yakakatyamadzwa zvikuru nenyaya yekuti hurumende yeZimbabwe haina kutumira nhumwa dzayo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wandi weStudio 7 abata rimwe reMagweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano iri muzvare tinomuda shoko.
Maorganizations ese ari muAfrica nevari manational organizations aisangana achikurukura matambudziko avari kusangana nawo sema civil society organizations nekuti vangabatsirane sei, and issues that we raised during those discussions dzaisanganisirawo nyaya dzekuti totarisa nyaya right to health chitesa zvakaitika kumanesi manje manje emanesi akadzingwa ese nekuti madoctors akaenda pastrike kuti hongu nenyaya yekodzero dzeutano idzi mubumbiro menyika yedu, asi hurumende yedu pachezvayo tikaona kuchidzikwa manesi akawanda kudaro zvirova kuti pane zvinhu zvisiri kutariswa kana kukosheswa zveutano hwevanhu. Totarisa right to education iko zvisi tiri kunosa kuti manje manje nyaya dzezimsec dzakaitika idzi vana vachinyimwa maresults mafees acho achineti haisingori nyaya dzehealth chete, inyaya yemasocio economic rights pachezvawo, mari dzichishayikwa mumabhengi, zvinhu zvichiita kuti zvinhu zviomere munhu wese, nyaya yemavhenda ari musita anenge achirohwawo, and totarisawo nyaya dzemaupcoming elections.
Chii chakatenderanwa kuti chichaitwa pazvichemo zvamakasvitsa?
Maresolutions atakataura aya akapresentwa kucommission, asi sessions yecommission haisati yavharwa, inovharwa musi wa7, of which hatisati tawana isusu maresolutions acho kuti chichatenderanwa pamusoro pezvinhu zvatakataura. No takakwanisawo kupresenta human rights situation yemuZimbabwe in front of the commission, not just NGO forum but kucommission as well, and human rights defenders report yedu yakaverengwa nezuro.
Pane vamwe vakarakidza chido here chokubatsira kuti zvinhu zvitwasanuke muZimbabwe?
Vakawandisa nekuti nemamwe maInternational organizations aitoda kuti batsira kuti pushidzire nenyaya idzodzi. Tikatasawo zvekare pane maorganizations aitonetsekawo kuti Zimbabwe pachezvayo senyika hatina kuwana vamiririri venyika vakaenda kunze kwemaorganizations. Zvinowo zvinhu zvinotinetseiwo kuti nyika yedu isusu pachezvayo haina kukwanisa kuenda. Kunenge kuchingonzi kwakaenda macivil society organizations, asi kuhurumende pachezvako kunenge kusina vanhu vanenge vachiratidza kuti vari kusapota nyaya idzodzi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare tinomuda shoko vari parunare muHarare natanonoka wande weStudio 7. Mutauriri weMDC tinotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe, muzvare Linda Masarira, vanoti vakarambidzwa kupinda munandare yaitirwa mhembero dzekucherechedza zuva revashandi dzakaitwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions nezuro. Mutauriri wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Muzvare Masarira vanoti vakarambidzwa kupinda munandare dzuva rasekwa muHarare nezuro, umo maitirwa mhemberero dzekucherechedza zuva revashandi dzakange dzarongwa neZCTU, vachiti vakadziviswa kupinda munhandare iyi nenhengo dzerimwe boka reMDCT inotungamirirwa navanelson Chamisa.
Ndarambidzwa kupinda mukati pegraundi ndichinzi ndiri wekwakupe. Chashamisa chaizvo ndechekuti masecurity anga achiti audzwa kuti ndisapinde nekuti ndiri spokesperson wekubato ravaDr. Tokozani Kupe. Mutambo wevashandi haunei nemapato evatongerwo enyika, asi zuva rekusimbisana nevashandi variwo vanovaka nyika ino kuti ive zvairi. Naizvozvo zvinonyadzisa kuona bato rinotungamirirwa navaNelson Chamisa richivharirira mamwe mapato kupinda mumutambo wekupemberera vashandi.
Muzvare Masarira avo vaimbove nhengo yeZCTU vachimirira vashandi vekukambani yenjanji yeNational Railways of Zimbabwe vanoti zvinovashamisa kuti vemapato ezvematongerwo enyika havasati vave kukwanisa kugamuchira vamwe vane miono yakasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika.
Taka tarisa shakare utivachamisa mugorera 2015 waka dzingisa wa shandi waka wanda pasa. Ne era in judgment ya waka itapasu wa judgment. Iyo yaka wana wa shandi wa shinji wachi dzingwa mabasa. Na nasi wa shinji wacha wasatu wapi wa retrenchment package. Ne zimwe maritza wa ifano kugamuchira. Izuno nyadzisa, zino ratiza shakare kuta adisa titashika pakuno gamuchirana. Negusia na maonero edu kwa tinoita mkati menyika ino. Asi chunofana kuzikana nchotu wa shandi nduwa wano waka nyika. Zuzuzuware wa shandi. Harine ine zwe matonge ruenika asi zuva reutipembere vashandi tichiona kutogadzirisa sei matambudziko anowani kwa vashandi vakasiyana siyana mukati menyika yeZimbabwe
sachigaro vechidiki muMDCT yavachamisa vahepi mauchidziva avo vavepo zvakare pamhemberero idzi vanoti zviri kutaurwa namuzvare Masarira hazvinei nebato ravo
hazvirei kuti munhu wese akapfeka chitsvuku atova munhu wechinja program yanga iri ku stadium uko yanga isiri MDC saka napaita vanhu vamurambidza ipapo ngataure kuti aye wandarambidzwa nananga nananga kana kuti nevanhu vanga vari ku stadium vashandi vanga vachipemberera kwete kungoti chese chaitirwa wongofunga kuti MDC yanditadzira kwaiye chazonyanya kuti abva aramba atitsikatsika nekungoti zvese MDC zvese MDC chiko inga vanotiwo vari kutungamirira MDC kuda nderekubato kwake vanoreva vari kumudaro haiwa isuma youth edu ekuMDC ari so peaceful isu totozvitama ambassadors erunyararo mapeace ambassadors saka tifu takakwanisa kuwanikwa tichipinda mune anything chinoita nezveviolence because totodawo kuona runyararo ruchiitika hatina watinodzivisa kuti aite nyaya dzenyika maitiro aanoda nekuti isusu tinoziva kuti tine vanhu saka tifu takarwa nevasina vanhu will not fight with the minority was not resolved is just in one
zvichakadai mutungamiri wezcitu vapita mutasa vakaudza studio 7 kuti vakawana runyere kuperwa kuti muzvare Masarira vaida kuzokanganisa mhemberero idzi
asi ndanzwa ini kuti paitika dambudziko pa gedhi rokuti paita sekunge security yedu nokuti tinenge takaisa security kwese kwese yanzwa vachinge vari kuronga kuti vari kuda kuuya wogara pamberi wokonzeresa saka security kana yanzwa zvakadaro inobva yatongo acta isina kana kubvunza nesu yabva yatongoti kana zviri zvekukonzeresa zuva revashandi handifungi kuti zuva rekuti vanhu vaite makakatanwa ekumapolitical parties avo saka varambidzwa kupinda mutende asi vaigona zvavo kupinda nekungogara kwakunewo vamwe vanhu vese hapana aivarambidza sekunzwa kwandaita nesecurity yedu
kunetsana pakati pavachamisana muzvare kupe kwakakonzerwa nekurwira hukuru mubato reMDCT zvichitevera kufa kwakaita vaiva mutungamiriri webato iri vaMorgan Tsvangirai muna kukadzi zvichitevera kufa kwavatsvangirai vachamisa vakasarudzwa nekomiti yepamusorosoro mubato iri pakati pemakongress yenational council kuti vatsive mushakabvu asi muzvare kupe vakazoitawo kongresi yavo parutivi pavakasarudzwa kuve mutungamiri webato iri uku muzvare Masarira vachisarudzwa kuve mutauriri weMDCT inotungamirirwa namuzvare kupe ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwisana chevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe chinonzi chakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Negweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda neZimbabwe richishanda neHuman Rights Watch vadewa Mavinga.
Hazvina kumira zvakanaka zvachose kuno South Africa kunzvimbo yekuMoi River pedo neguta reDurban nekuti vatyairi vemota huru vemagonyeti nevamwe vemarori vazhinji vanenge vari vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vari kurwiswa vachinzi havafaniri kunge vachishanda muSouth Africa. Saka mhirizhonga iyoyo yasimuka zvakanyanya migwagwa ichivharwa zvekusagona kuti vanhu vayambuke. Mapurisa ari kutambudzika kutokundikana kudzimura bongozozo ramuka iri rakanangana nevatika iri kunyanya wanobva dzimwe nyika kunyanya vezimbabwe vari kunzi havafaniri kunge vachishanda muno musouth africa zvabatana nemhirishonga yaisimboitika yezonophobia yekuti ava vari kunzi vabva kure havafaniri kushanda mabasa mukati mesouth africa.
Saka pane zvizvarwa zvezimbabwe here zvamati manzwa zvingadai zvakabatikidzwawo mukurwisana ikoko?
Hongu ndataura iko zvino nevatyairi vemarori makuru vekuzimbabwe vakati wandei vane chitsama vachititaurira matambudziko vari kusangana navo. Vamwe vadzivirirwa nemoto kutadza kuti vayambuke kubva kudurban vatyaire motokari kuenda kubatebridge. Vamwewo vanga vari kudivi rekuno kujoburg vanga vachiona kuti havachakwanisi kuenda ikoko. Nevamwe vanga varipo panga pachiswa motokari kumoi river vachitaura kuti kwete tinokukumbirisai vamazinga kuti mutaure pastudio 7 kuti vatyairi vazive nemarori makuru kuti kuno hakuna kumira zvakanaka zvachose nekuti upenyu huri munjodzi kana uchinge uine chitupa kana chitambi chekutyaira chekuzimbabwe uchityaira marori makuru uchienda kana kubva kudurban uchishandisa mugwagwa kunyanyanyanya unonzi N3 unobva Durban uchinobata kubatebridge.
Dambudziko iri rane nguva yakadii vamavhinga?
Zvinhu zvavane mazuva nekuti zvakatanga svondo rakapera ndopakatanga kutaurika nyaya idzodzo. Zvakatanga kuri kuratidzira kwanga kuri kwemashandiro evashandi vachingochema chema nekugunun'una kuti mari ishoma. Ndokuzoti ikoko kumoi river ndokwakatanga kubuda nyaya yekuti kwete vanotyaira vatyairi vasiri vemusouth africa zvichida vari kupomerwa mhosva yekunzi vanotambira mari dziri pasi. Ndomatangiro ayakaita yatomuka moto mukuru wekuti vabva vatanga kupisa marori. Iko zvino kutaura kwatiri kuita zuva ranhasi hakusi kufambika vari kuramba vachitaura kuti hatisi kuzoregeza kusvika taona kuti vanotyaira vese vasiri vemusouth africa vabiswa mumigwagwa.
Ko hurumende yesouth africa iri kuti panyaya iyi?
Hurumende iri kunonoka zvakarewo mapurisa ari kunonoka nekuti tinoona sekuti dai kuri kunzi mapurisa aashandira basa sebasa vaikwanisa kudzivirira nekubisa nekusunga vanhu asi iko zvino hatisati tanzwa kuti vangane vasungwa nenyaya dzekuitika idzi. Vari kuzomhanya mota dzava kutobvira marori atova atopiswa ndopanozomhanya mapurisa vachiedza kuti vadzimure kana kudii asi dambudziko vanenge vari kurinonokera havasi kuribata nesimba chaizvo vanhu havasi kusungwa ndomaonda atiri kuzviita.
Saka ivo vatyairi vekunze ava zvikuru vekuzimbabwe vari kutorawo matanhapi vari kumira here kufamba vachiona zviri kuitika izvo?
Vamwe vanditaurira vatyairi vekuzimbabwe vanditaurira ivo kuti vava kutsiva vari kuti kana vayambukawo divi rekubatebridge vari kuti motawo dzesouth africa havachadiwo kuti marori ayambuke achidhiraivhiwa nevatyairi vekusouth africa kuti vazivewo kuti zvinorwadza sei. Saka vanga vari kutaura kuti pabatebridge vari kuda kudzivisavo wese anenge achinzi ane chitambi chekusouth africa kana kuti munhu wekusouth africa. Saka vari kutiwo vanenge vachibvunzwa kuti iwewe kana uine motokari ine nhamba dzekusouth africa uri munhu wekuzimbabwe here une chitambi chezimbabwe here kuti ugogonawo kudhiraivha mukati mezimbabwe. Zvakare vanga vachichema chema kuti dei nyika yese yaziva nevatungamiri vezimbabwe vagona kutaura nevatungamiri vesouth africa kuti vachengetedzwe nekuti iko zvino yatova hondo mumigwagwa. Idambudziko guru ravasingagoni kuti vazvidzivirire vatyairi nekuti havazivi mafambiro avanenge vachiita mumigwagwa. Saka vari kutokumbira hurumende yezimbabwe vachikumbirawo studio 7 kuti ishambadzirewo dambudziko iri pawane chekubatsirika chavangawana.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vari parunare muJohannesburg South Africa naJonga Kanemiri westudio 7 asi mapurisa ekusouth africa anoti vanhu 50 nevana vasungwa nenyaya yemhirizhonga iyi. Iko zvino tochimbotarisa nhau dzemitambo yeCastle Premier Soccer League. Pamitambo yakatambwa neZuro yakapera yakadai, FC Platinum 1, Black Rhinos 0, Chicken Inn 1, Capes United 0, ZPC Kariba 0, Ngezi Platinum 0, Highlanders 1, Mutare City 0. Mitambo iri kutambwa masikati ano yakamira sekudai, Yada ichatamba neShabani kuNational Sports Stadium, Chapungu neDynamos kuAscot Stadium, Harare City neTriangle kuRufaro, kotiwo Bulawayo Chiefs ichitamba neHerentals kuLuveve. Mutambo wekupedzisira unenge uri pakati peBulawayo City neNashroot. Mm. sezo nguwa edia pira rigaiti mbotarisa misore na u zanasi. Senator Chris Coons vemu America vanoti mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vakazadzikisa chivimbo chavo chekuti vachaita sarudzo dzakachena zvirango zvavakatemerwa nevamwe vavo muzanu PF zvinogona kubviswa. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT vaNelson Chamisa vari kutungamirawo MDC Alliance vanoti mitemo yesarudzo ichiri kuda kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mimwe mukono yova musarudzo dzemuzanu PF. Tashika kumagumo echirongwa chedu anokonika ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.